Ininzi ni marvelous mshanganya huye ndi chiti yeye no misoro ye na uzebu za nasi chita tumbuzi 2019. Vasigirile MDC nasi varo wa shakao marara ni mapurisa angaka pakatira zombo pamuzinda webato rao pavanga waka mirira kuturwa kwe mashoko ema mirira wakaita zinu munyika ni mtunga miri webato rao Van Nelson Chamisa. Mtunga miri we MDC uno sangana neva kuru vesangano refadak mubotkwana uchiva pira mamirira wakaita zinu munyika. Mwakawe kurima uno tanga muzimba asivarimi wakawanda vachita avana zvinhu zvekurimisa zvakaita sembeu fotoreza nezvimwe. Chikwata chezvizvarwa zveZimbabwe chotsvaka mari yekubatsira varwere muZimbabwe panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Vatsigiri venhabvu vopemberera kukunda kwakaita Zimbabwe Zambia 2-1 mumakwikwi ekuenda kumafinari e2021 Africa Cup of Nations. Muchirongwa cheLive Talk naHPM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuunganidza mari yekubatsira vanoshupika kumusha kuitira kuti vaonekwe navana chiremba uye kubatsirwawo kutenga mishonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.